Ikasa 2023 yatangira mu harare nasi isangano guru chanjo nigeri chitarisa nyaye chirwere che HIV nema STIs mu Africa.
Veruzhinji vangade kuzivawo kuti musangano uyu uri kuitirwa kupi, vari kutarisirwa kupinda ndivanani.
Tiri paHarare International Conference Center, tine madelegates anopfuura zviuru zvishanu vachange vari pano, vanosanganisira mahurumende dzakasiyana siyana, mascientists, maresearchers, maacademics, mapartners edu, maUN family vese varenge vari pano vachiita vari vachiona pamwe chete nyaya dzeHIV kuti tave pachinhano chipi uye takananga kuti nenyaya yeHIV nemaSTI muAfrica. Saka ndozviri kuitika kuno kuHarare, tinenge tiri pano kusvika musi wa9 December tichishiya maexperiensi.
Mabata nyaya yekuti svondo rose musangano uyu uchange uchiitwa zuva ranhasi uchitanga, chikuru chamaita nhasi ndechipi?
Nhasi official opening ichaitwa nemutungamiriri wenyika yezimbabwe comrade EG Mnangagwa, ndo vachavhura conference nenhasi. Saka ndo urongwa huripo nhasi.